Echitaura neatapiwe nao, mushure memusangano wavaita nenhengo dzekomiti inoona nezvekuvandudzwa kwenzira dzekuwanisa vanhu mvura, kana kuti Technical Committee on Improving Water Supply, Dr. Masuka vati vanoziva chose kuti dambudziko rekushaikwa kwemvura muguta reBulawayo riri kunyanya gore rino nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Asi vati hurumende haingakasiki kutambira chikumbiro chekanzuro yeguta iri chekuti dambudziko iri rinzirayipisisa zvikuru pasati paitwa ongororo yakakwana.
Tatikwete hatibakwanisi kuita izvozvo. Tina madhamu akawanda atisingazivi kuti mvura yasara yamwe inotikwanisa here kusvika mwaka unotevera. Izvozvi tati ava vanoongorora vana mazvikokota vamhanye ikoko vatitaurire kuti tikabatanidza kwenyama ndoyo vaakwifa nebese madhamaya hatikwanisi kuwana mvura here inosvika mwaka unotevera.
Guta reBulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu, asi pari zvino riri kungowana kubva kumatatu chete anoti Insiza, Inyankuni neMuchavezi, nekuti mamwe matatu haachina mvura yakakwana. Kanzuru inoti pari zvino mumadhamu ayo mune mvura inosvika zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana, inove shoma zvikuru zvichienzaniswa nezvikamu zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana zvemvura inosiwanikwa mumadhamu panguva ino yegore. Dr. Masuka vati komiti yekubatsira kuti guta reBulawayo iwane mvura yave kuzowedzerwa mamwe mazuva, vakatiwo dhamu guru riri kuvakwa reGwaishangani ndiro richapedza matambudziko ekushayikwa kwemvura muguta iri.
Kune denda rekorera, saka hurumende yaunza kuno mishina inochera mabhoro miviri, saka kwawanikwa nzvimbo dzinoita makumi masere nenhatu dzokuchera.
Vakambovesa chigaro vesangano reBulawayo Progressive Residents Association vaAmbrose Mulilo vaudza Studio 7 kuti hurumende haina chikonzero chekukweva tsoka pakuti dambudziko rekushayikwa kwemvura muBulawayo rinzi raipisisa zvikuru.
Kana tichitaura nezvemvura tiri kutaura nezveupenyu hwevanhu. Tichitaura izvozvi vagari vakaomerwa, vamwe vanopedza vhiki vasina kuwana mvura. Ndiwo matambudziko atakatarisana nawo. Ndiko kusaka vamwe vanhu vachizoita pfungwa dzekuti isu vanhu vekuno kuBulawayo kana kumatunhu eMatabeleland hurumende haina basa nesu. Izvozvi zvinotishungurudza.
Meya weguta reBulawayo vaDavid Coulthard vatsinhira kuti dambudziko rakatarisana neguta panyaya yemvura igukutu.
As I said time and time again, this is not a partisan issue. This is an issue that concerns all citizens and it is critically important in this time of drought that we ensure that our citizens and the city does not collapse.
Inyaya ine chekuita neupenyu hwevanhu vose. Zvakakosha zvikuru panguva ino yekupisa kwakadai kuti tione kuti vagari havashayi mvura zvachose.
Pari zvino vagari vari kuwana mvura kwapera mazuva ari pakati pesvondo kana masvondo maviri zvekuti vave kurarama nezvibhorani. Kushayikwa kwemvura uku kuri kupa kuti nyanzvi dzezveutano dzityire kupararira kwechirwere chekorera chauraya vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 561 kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.